Chiringava, Domanpur, Chiringava, Domanpur, Chiringava, Domanpur. Domanpur, Chiringava, Domanpur, Chiringava, Domanpur, Chiringava, Domanpur.